Ndinotenda kuti nemaonero edu kuti mafambiro esarudzo musiwesarudzo zvizhinji hazvo zvakafamba zvakanaka, asi sechitsidzo chatakangoita kekuti tinofanira kunge tichitarisa zvinoitika munguva yekunge sarudzo dzacho musi wekusarudzo dzange dzaitika mazuva ari kumashure ayo, ndo anenge akatikoshera nekuti ndo anoita kuti vanhu vagone kuzozviexpressa musi unenge uine sarudzo dzacho. Saka isusu ndo kunyanya kutaura kwedu kwatinenge tichiita ende nemaonero edu zviri kuratidza kuti ndo patinofanira kuramba takaisa maziso edu kuti tione kuti zvii zvinoitika kana sarudzo dzacho musi wacho usati wasvika. Nekuti musi wesarudzo tinoona kuti kazhinji kacho kunenge kuine runyararo, zvinhu zvinofamba zvakanaka, asi tichitarisa kumashure kwacho ndo kwatinoona kuti ndo kunogonabva kuine matambudziko mazhinji anosanganisira kumbonyikidzwa kwevanhu kuti vagone kuenda kumisangano, kupiwa kwevanhu zvinhu vachiudzwa zvekuti vafanira kunge vachizoita musi wesarudzo vachiita izvozvo murunyararo, asi tichitarisa kuti zvinenge zvaitwa kumashure zvine chikuru chekuita nezvatinozoona zvinenge zvabuda musarudzo. Sarudzo zhinji dzingava dzekumaruwa dzingava dzekumaguta ndo mafambiro adzinoita kazhinji kacho.
Tanzwawo vebato reCCC vachichema chema kuti vanhu vari kubatsirwa kuvhota vachiri vakawanda, pangagadziriswa sei ipapo semaonero enyu?
Chatinotarisira kuona ndechekuti zvakafanana nekuti masvondo rapfuura iro riri kuri kunzi kucabinet kwakaiswa proposal kana kuti kwakaiswa maprinciples kana kuti kwakaiswa bill rinotarisa kuti sarudzo dzingagadziriswa sei zvichienda mberi, asi tinoona kuti zvakaiswa izvi hazvisi kukwanisa kukavha nyaya dzose kana kuti hazvisi kupa mukana wekuti tigonogadzirisa nyaya idzodzo. Chekutanga chakaitika ndechekuti kubva muna 2008 pakanga pakazosainwa vatarombeki vachibatsira mukugadziriswa kwenyaya dzesarudzo muzimbabwe, vakabatsira kuti kana munhu achinge achida kubatsirwa pakanga achiswa mitemo yemareforms anenge achiswa panguva iyo, ngaabatsirwe nemunhu waanoda. Asi tinoona kuti pane kakubatwa zvakashata chemunhu aanodiwa uyewe pakuti iwo wauchizopiwa kunzi waunoda ndeuyu. Saka zvinoreva izvo kuti munhu waunoda iwewe haasiriwo waunoda, saka kureva kuti tinoda kuti tione kuti vanhu vanenge vachizobatsira vanhu ava anokwanisa kurimitwa here vanhu vaangabatsira kuti pamwe angabatsira vaviri chete papolingi sesheni yese.
Vechidiki vashoma vari kuenda kunovhota pangagadziriswa sei ava?
Kazhinji vacho takaona kuti kubva kare mabai elections haakoke vanhu vakawanda kuti vange vachipinda musarudzo, asi chinotishungurudza sesangano ndechekuti vechidiki vanofanira kunge vaine chekutaura pamusoro pematongerwo enzvimbo dzavanogara, pamusoro pemafambisirwo ebasa munzvimbo dzavari. Sakureva kuti vechidiki vanofanira kunge vaine chiyero chikuru chekunge vaine chekuita nesarudzo, kureva kuti zvatiri kuona zvichiitika izvi rinogona kunge ritori dambudziko. Kubva paregistration chaipo mukoma Blessing totoona kuti vechidiki ava takaona vacho havanatoregista kuvhota, tichitarisa kuti population yedu kubva muna 2018 kusvika pari zvino tofanira kunge tine at least 1.5 to at least around 2 million young people that is 2018, but vanhu ivava vatikuona rimvota zvoro pamwe dzimwe nguva tichazovaona kana kuchinge kwataurwa kuti kwaane sarudzo vanenge vaane interest.